Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye naudzedu dzanhasi chipiri mbudzi 2018. Mutungamiri we MDC Vanelson Chamisa nhasi vanyorera tsamba kukomisheni iri kuongorora kupfurwa kwevanhu nemauto iyo yakavadana kuti vanzwisise kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nemumwe mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vakadanwawo here nezvimwe zvavanoda kunzwisisa. Vanhu vakawanda munyika vonetsekana nemoto iri kuramba ichibatira munzvimbo dzakasiyana siyana ichikuvadza vanhu vakawanda uye kuparadza midziyo. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vogadzirira kuparura bhajeti yavo yekutanga nemusi wechina. Tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi nemasangano anomirira vashandi. South Africa inoti yave kuda kudzika mutemo inomisa vana vane vabereki vasiri zvizvarwa zvenyika iyi kuti vapiwe magwaro ekuzvarwa kana kuti mabirth certificate. Muchirongwa cheLife Talk The Connection chinotarisa zvinobatwa nevechidiki na 8 PM, nhasi tiri kutarisa nyaya yemamiriro ezveupfumi nekuti vechidiki vari kuraramawo sei. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number inoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 15460 ne 13860 kHz shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9875 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.